vanga tozudza izvozvo kuvana vari kukreshi ava angakwanisi kutaura mashoko ayo kwatiri nekuti vamunange vasina vaziva unhu hwavo zviri pachena wani vakazvitaura pajengerere kuti zvinhu zvose zviri pasi pavo hatina kandangwe zvekare kuti vamunangagwa nyaya yekutya election kana sarudzo inopinza vamwe vose ndo yavapa kuti varambe vakatsimbiridza nyaya yeuye uori yekupa majaji motokari dzimba nezvimwe zvakadaro kusanganisira kubvisa vakuru vematare vavanenge vachiwanisa kunge havafambi nezvavanoda zviri pachina chose kuti matare ari pakati pebishi nemheremhere rekusvidzirwa navamunangagwa.
Tanzwa uve Zek vachitivo vatanga kudhinda maballot papers achavhoterwa musarudzo yemutungamiri wenyika vachitivo nyaya dziri kumatare dzapera ichokwadi here ichi?
Hazvigone hado havasi dare pachavo nyaya haisati yapera mumasi takwira rimwe dare repamusoro rinotarisisa kuti isu sezvizvarwa zvezimbabwe uyezve nekodzero dzangu ndinofanirwa here kunge ndichimira kana kuti kwete. Zvakadaro sei mutemo wakasevenzeswa nevadare vakatonga nyaya haugone kuti ungonzi wabvumwa usati waenda kuconstitutional court kuti isi anobvuma kuti zviro kwazvo mutemo wakakanganiswa panyaya yekodzero dzangu ndiwo wakasevenzeswa ndiwo here? Saka zvoreva kuti my rights angu semuve mwana wezimbabwe nekodzero yekumira zvigaro zvatinoda akakanganiswa hazvigone kungobvumwa nekuti vakiwa vanzwa zvavanzwa mupepa dai vari vamwe vambomirira ndavafarire ngoma usiku urefu.
Saka vakaenderera mberi muchaita sei?
Tinavo mangwanani makuseni tinazvo zvipanera zvekugadzirisa nyaya yacho tichasvika hedu kwamvura yacheka makumbo kumberi uku kune nyaya saka kumagumo kune nyaya saka tichiri tese hatisati taneta hedu.